Mumwe wevakuru atidza mufaro kuti musangano uyu wakapera ndeamai Naume Gweshe vemuchinhoi vanorarama nekutengesa. Amai Gweshe vanoti nguva yemusangano weSadak vakarasikirwa nemari inosvika madhora ekuAmerica 150 kana kuti US$150 sezvo vaidzingwa mumigwagwa nemapurisa.
Kana zvasamiti zvapera ngavachitisiyawo tiraramime tichitengesa sematengesero atagara tichiita masevezo eda akwirewo. Haa, kana ma150 chaiko pamwe taitota 3 hours 4 hours vakangodaiwo mapurisa todzoka togarawo totengesawo pamukamari kekuwana kuendesa pamwe kutoshaya kekuendesa kumba kacho takatokanganisika zvisingaiti.
Izvo zvinotsigirwa nemugari wekuchegutu amai Lydia kufa kuripo vanoti michero nemuriwo zvavanotengesa zvinosvika madhora ekuAmerica 100 kana kuti US$100 zvakaora sezvo vaidyiswa mumigwagwa ndokushaya vakatenga. Amai kufa kuripo vanoti vanhu vakange vasingakwanise kufamba-famba sezvo vaitya mapurisa aingombeya mudhorobha zvakanyanya.
Haatoshuwa zvakati siringidza nekuti vanhu vanga vasingafambi vaitotyawo hatidi kuonekwa anofamba.
Asi nhasi amai kufa kuripo vanoti zviri nani sezvo vanhu vakawanda vave kufamba uye mapurisa mashoma mudhorobha.
Vanhu vari kufambawo tiri kutengesawo zviri nani iwe tisingatye mapurisa nekuti vanguva chikota ukaona mupurisa wakutotya kuti haafamba vari kurindei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and the Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti panyaya yeupfumi musangano weSadak wakayamura munyaya dzekushanyirwa sezvo vanhu vakawanda vakapinda munyika vachibva munyika dziri musangano iri.
Of course takaona nyaya tourism sector ichisimukira vanhu vakawanda vakauya munyika kubva from all the 16 SADC member states saka zvakabatsira economy yedu in terms of tourism.
Vachitambara vanoti chakakosha mushure memusangano kuzadziviswa kwezvibvumirano zvinoita kuti pave nekubatana kwenyika dzemuAfrica uye kudyidzana kwakanaka kwenhengo kunovandudza upfumi. Munyaya dzezvematongerwo enyika vaimbove mutauriri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaustarosiziva vanoti musangano hauna chawakaunza asi kushungurudzwa kwenhengo dzinopikisa.
Vanhu vakasunga vachishungurudzwa vachishungudzirwa nyaya yekuti SADC summit iitwe muZimbabwe.
Vasiziva vanoti musangano weSADC hauna kugadzirisa nyaya dzeuori kushayikwa kwemishonga muzvipatara kushayikwa kwezvekudya zvicharamba zviripo kusvikira pave nehurumende yakasarudzwa nevanhu. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti vatungamiri venyika dzeSADC vakaita zvemahumbwe sezvo vasina kubata nyaya dzesarudzo yegore rapera.
Vakaita mahumbwe chaiwo chaiwo, hapana kana vara rimwe rezvamatongerwo enyika romuZimbabwe rakataurwa nevanhu veSADC ava. Vakaita sokuti havatozivi kuti gore rapera kwakaitwa sarudzo dzisina kunaka idzo dzavakakanzura vakarasha kuti dzakabirwa zvemhando yapamusoro.
Vazembe vatsinhira zvataurwa navasiziva zvekuti hapana shanduko panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi mukuru muhofisi unoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vanoti vasiri kufara nezvakabuda mumusangano weSADC vashoma chaizvo sezvo vakawanda vari kufara nekuti zvakavandudza nekusimudzira mabasa ekushanyirwa kwenyika uye vemabhizimisi vakawana mukana wekuzivikanwa zvichaita kuti pave nekudyidzana kwakasimba mumabasa ekutengeserana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.